Icho kwatakandemiri kuti takazivisa hurumende tichiisa 14 days notice yekuti tasagadzisa zvichemo zvedu taizoratidzira sevashandi kunotora collective job action. Zuva iroro rakakwana musi weFriday ndopakasvika zuva racho rekuti aiwa 14 days dzasvika. Asi tiri mukati mekudaro nekuti titaure hurumende kuti kwasara takatanga kusangana kwasara 48 hours kuti tivaremaindi kuti ichiri kuzviziva here kuti ma14 days dzedu dzei dzaakukwana. Takavazivisa izvozvo tichiti kana 14 days dzakwana zvinozoitika mushure me14 days isusu tichiregai kuzotiti isusu tisakonzeresa sevatungamiriri nokuti vatinotungamirira vanga vakamirira 14 days idzodzo kuti dzikwane. Takazoti taendesa tsamba yekuhurumende tichitaura izvozvo, hurumende yakazonyora kwatiri ichiti ngatisanganei musi wemuvhuro. Musi wemuvhuro uyu hakuzi kuti vatikungonotanga nhaurirano patsva ndofunga kana manga mufollowa maevents takatanga kupo 160 million tikaona yakanga iri mari isingazobatsiri vashandi tichitarisana maerano nemaprizes emagoods and services. Vakazozoka kwatiri zvakare ne 300 million tikaona zvakare taitarisa kuti mari yanga isingazoadresi problem iripo yeincapacitation. Saka hurumende yakati yakunokonsulta kumaprincipals avo isusuwo tichiti tichinokonsulta apex apex tichiudza kuti tapuwa 300 million uye vachitarisa mari iyoyo kuti tinozo buda iri mari inopuhwa pamunhu takaona iri mari shoma zvakare. Apex council ikati aiwa 300 million iyoyo imari shoma zvikuru. Saka mushure menge taita meeting ipapo ndopatakazoda kuzivisa hurumende kuti kwasara 48 hours.
Ko urongwa hwamuinawo muchienda mberi?
Urongwa huripo vakandemiri tichienda mberi ndehwekuti chekutanga apex council haisati yadeclare strike takangokwanisangana tikawirana kuti kwasara 48 hours. Saka tavapo mangwana tiri kuenda kunosangana nehurumende kuseni taronga zvekuti kuite meeting yeapex council yatinozoturira zvatinenge tataura kumeeting yendc. Musangano iyoyo weapex council ndomusangano mukuru wevashandi uchagara pasi uchionawo zvabva kuagency uchishandisawo wisdom mafungiro avo kuti vaone kuti toenda mberi sei. Saka zvitazinge zvabuda muapex council imomo ndochinenge chiri chisungo chinenge chaitwa nehurumende.